That was an editorial reflecting the views of the United States government.
Mangwanana akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanana anhasi uri musi wechipiri, Kurume 2, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumwe wevatevedzeri vemutungamiri wenyika vaKembo Muhadi vanosiya basa zvichitevera kuburitswa kwenyaya dzine chekuita neupombwe dzavanonzi vaiita vari muhofisi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vashanu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nemuvhuro uye vamwe 26 kana kuti 26 vachiwanikwa vaine chirwere ichi. Bazi rezvedzidzo yepasi rotambira nemufaro kurudziro yemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa yekuti zvikoro zvigadzirire kuvhurwa pachiteverwa mitemo yeWHO. Asi rimwe remasangano evarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti zvikoro hazvina kugadzirira zvakakwana uye zvichemo zvevarayiridzi zvinofanirwa kutanga zvagadziriswa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe vatevedzeri vemutungamiri wenyika vaKembo Muhadi nezuro vakashamisa nyika mushure mekusiya basa zvichitevera kuburitswa kwenyaya dzeupombwe dzavanonzi vaiita nevamwe vashandi vemuhofisi yavo pamwe nevamwe vekunze. Mumashoko avo kumutungamiri wenyika pamwe nekuvatori venhau nezuro wakare, vaMuhadi vakati vakatora danho rekusiya basa iri kwete nekuti vaive mbwende asi nekuti vanoremekedza uremu hwehofisi yemutungamiri wenyika uyewo kuitira kuti vachengetedze chimiro chehurumende. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Uraya Izembe, vanoti danho rakatorwa navaMuhadi rakakodzera zvikuru uye vanoritambira nemaoko maviri.
Ini ndinogashira namaoko maviri zvinhu zvaitwa navaKembo Dugishi Muhadi, mumwe wemutevedzeri wavaMunangagwa, uyo wasiya basa oga musi wa1 Kurume 2021. Ndinocherechedza nyaya yekuti kubva pabuda mhaka dzake dzokuita zvinhu zvaanga achiita ari muhofisi yavanhu, vanhu vakatanga kumuyeudzira kuti achibuda muhofisi imomo nokuda kwetsika yavanhu, ndiro pfumbiro ravanhu. Saka vanhu vakataura zviro zviri mupfumbiro ravo, rinova ndobumbiro richaitwa navanhu, ratotangwa kucherechedzwa navanhu, kuti kana munhu uri muhofisi yavanhu unofanirwa kuita chimiro chinotarisirwa navanhu. Tinotevedzera mwezvoo kuti zvaitwa navaMuhadi izvi nemhaka yavanga vachipomedzerwa zvatoisa chipimo chinodiwa navanhu, kuti vanhu vanenge vari mupresidhiyamu imomo, president nama vice president, vanofanira kuteera tsika yomurago kana kuti pfumbiro ravanhu. Zvinotaura kuti vasara vavanomusengwa wokuti kana vachiita nyaya dzakangofanana nedzabudira vaMuhadi, vanhu havadzidi nyaya idzodzo. Saka vanenge vasara ava vanofanirwa kuteera vaMuhadi voga pachavo kana vachiita zvinhu izvi.
Saka tingati here kusiya basa kwaita vaMuhadi kubvuma kuti vakapara mhaka dzavari kupomerwa idzi?
vaMuhadi zvavaita izvi kutobvuma mhosva yavakapara vachiparira rudzi rweZimbabwe vari muhofisi yevanhu veZimbabwe, vachiita zvinhu zvisinei nebasa romuhofisi yavanhu veZimbabwe.
Zvidzidzo zvipi, Dr. Zembe, zvingatorwawo nevamwe vatungamiri vezvematongerwo enyika pane zvaitwa navaMuhadi?
Chidzidzo chikuru ndochokuti nyika inotungamirwa nomurayiro wavanhu. nyika ndeya vanhu, nyika vanhu, saka zvavanhu kuvanhu zvinofanira kuitwa nemutsika yavanhu. Ndiro bumbiro ravanhu.
Havanga vari nyanzvi mune zvematengerwo enyika uye vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Uriah Izembe, vari parunare muHarare neStudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vashanu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro wakare, vamwe makumi maviri nevatanhatu kana kuti 26 vachiwanikwa vaine chirwere ichi pavanhu zviuru zviviri nemakumi mana nemumwe kana kuti 2041 vakavhenekwa. Bazi rezveutano rakazivisawo kuti vashandi vari pamberi mukurwisana nedenda reCOVID-19 vanosvika zviuru zviviri nezana nemakumi matanhatu nevatatu kana kuti 2163 vakabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 nezuro wakare. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nezuro vakazivisa kuti zvikoro zvinofanirwa kuchigadzirira kuvhurwa asi zvichitevera mitemo yakatarwa nesangano reWorld Health Organization pamwe nebazi rezveutano. VaMnangagwa vakataura mashoko aya nezuro vachizivisa nezvekunyevenutswa kwemutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu kana kuti lockdown. Asi mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, Dr. Takawafira Joe, vanoti pachine zvakawanda zvinofanirwa kugadziriswa muzvikoro senzira yekudzivirira utachiwana weCOVID-19 zvikoro zvisati zvavhurwa, vachiti hurumende haina kugadzirira. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ndingati mashoko avo anofanira kuti manzvise zvakanaka. Tikamanzvisa matauro avaita mune zvakanaka, vataura kuti zvikoro ngazvipiripe kuti zvigovhu. Saka izvozvo hazvirevi kuti zvikoro zvinokwanisa kuti zvivhurwe, nokuti muzvikoro matinoziva hamuna zvakakwana zvokuti zvikoro zvingakwanisa kuti zvivhurwe. Zvikoro hazvina mari, zvakambozvitengera masanitizers nemamwe macovid abatement equipment, but pari zvino zvikoro hazvina mari. Nyaya imwe hombe ndeyekuti varayiridzi havana chouviri chavati vapiwa. Vaifanira kunge vakupiwa mari dzavo dzavaitambira 2018 pakupera kwaJanuary. Asi kusvika pari zvino hapana chati chawanikwa navarayiridzi. Ende zvakadaro, vamwe vashandi vehurumende mari dzavo dzakawedzerwa, dzavarayiridzi hadzisati dzawedzerwa. Saka tinoona sekuti kungava kukurumidza kumedza. Tikangoti mukuru wenyika zvaataura kuti zvikoro ngazvipiripe kuti zvivhurwe, zvinoreva kuti zvichivhurwa, tingakurumidza kumedza kutsenga kuchada.
Saka imi zvii zvamuri kuda kuti zviitwe panyaya iyi sevarayiridzi?
Zvazvinongoreva ndezvekuti tinofanira kuti tiita maplans akasimba okuti tione kuti zvikoro zvinozovhurika. Asi chikurukuru chinonetsa ndechokuti ministry yedu yeeducation haisati yambosangana navarayiridzi, kana kuti tiitewo muonera pamwe varayiridzi, vabereki neministry, uye kuti tifambe tese tichionawo muzvikoro macho kuti zvinokwanisika here kuti zvivhure, kana kuti zviri prepared here kuti zvivhure. Vakuru vezvikoro vakawanda vanova mamembers edu vanongotaura kuti tigadza pasi mimba yomusikana kuti zvikoro zvizovhurika, nokuti vamwe vacho vakatoshandisa mari dzanga dziri earmarked kuti dziite mamwe maproject, vachitenga masanitizers vaudzwa nehurumende kuti vachazorefundwa gore rakapera, mari yacho isina kuzouya. Pari zvino zvikoro zvakawanda zviri pazero. Hatingadi kutaurana nhema tichifunga kuti zvikoro zvingavhurwa muchechetere mvura yeguvi, kungava kungovaraidza hedu nguva kuti yanzooneriva. Tikada kumhanya kuti tinovhura zvikoro tisati tanyanyo kugadzira kuti zvikoro zvivhurike maiso kwazvo nyemba kutsvagarungwa.
Saka muri kuti here vazhou zvikoro zvakanzi zvivhurwe nhasi kana mangwana, imi hamusi kuzopinda muzvikoro sevarayiridzi?
Izvo zviri pachena izvo sadriver wetractor, nokuti varayiridzi vanotambira ma14,000 aya akatopera zuva rechipiri kana musi wavakangotambira. Tikati tivhure izvezvi kana vhiki rinouya, varayiridzi vacho vanoenda kuzvikoro kwacho nei? Mari dzacho havana, vari incapacitated. chatinofanira kuti tiite ndechokuona kuti tikavhura zvikoro, varayiridzi vanokwanisa kuti vaende kuzvikoro, nevanawo vevarayiridzi vanokwanisa kuti vaende kuzvikoro. Kungava kupenga kuti varayiridzi vangatsvaga kukwereta mari yokuti vaende kwavanoshanda vachisiya vanavo vari pazimba dzavo, nokuti nemaschool fees nemauniform ari kudiwaya. Hazvikwanisi kuti murayiridzi abhadhare mari nemari yaari kutambira parizvino. Tinofanira kugadzirise kuti patinoda kuvhura zvikoro hakuna any industrial disarmony. Matichas ari capacitated ndokuti anodzidzisa vana vavamwe nevavo vachikwanisa kudzidza, pane kuti tifunge kuti varayiridzi vangadzidzisa vana vavamwe vavo vari kumba. Izvozvo hazvigoni, uyezve makwirivindi maonga mwoyo pambayira yeguta chando.
Vanga vari mutungamiri werimwe remasangano evarayiridzi reprogressive teachers union of Zimbabwe, Dr. Takwafira Zhou, vari parunare kumasvingo nestudio 7. Asi mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti sebazi rezvedzidzo vanotambira nemufaro mashoko emutungamiri wenyika vamunangagwa ekuti zvikoro zvakukwanisa kuvhurwa, vachiti vakatogadzirira. Vandoro vanoti vangomirira kunzwa kubva kudare remakurukota kana kuti cabinet kuti zvikoro zvovhurwa riini. Vanotiwo gadziriro yekuvhurwa kwezvikoro yave pamusoro-soro, uye svondo rapera vakanga vari muzvikoro kuti vaone kuti zvakagadzirira zvakadii mukudzivirira kupararira kwecovid-19 kuitira kuderedza uwandu hwevanhu vanobatwa nechirwere ichi muzvikoro. Panyaya yekuti bazi ravo riri kusiya varayiridzi muzvirongwa zvaro, vandoro vanoti ayo manyepo nekuti vanoshanda nemapoka ose ane chekuita nezvedzidzo.
His Excellency the President of the Republic of Zimbabwe Itim Nanga, because susu se ministry tangata peso mamesha ze kuti zvikoro zvivhurwe zvakanaka unge zviri safe ende kuti utachwana hwecovid usatapurira kana vana nematicha vadzokera kuzvikoro. Nekutaura kwavaita uku zvangosarirawo kuti tizongonzwa kuti tichazoudzwa here necabineti kuti zvakamira sei panyaya yekuvhurwa kwezvikoro.
Tainzwawo masangano evarayiridzi achichema kuti zvikoro kana zvikanzi zvaakuvhurwa kana nhasi havasi kuona gadziriro yakaita sekufiritwa kwezvikoro nezvimwe zvakadaro. Urongwa ihwo hwakamirawo sei?
Isusu zvatinoita seministry yeprimary and secondary education vhiki rapfuura iri takaendesa poka nezvipoka zvamadirectors nemachief directors nemadeputy directors, even minister vanga varipo nadeputy minister napermanent secretary vachienda kuzvikoro munyika yese, vachienda kuzvikoro kuti vanyatsotarisa kuti tagadzirira here mastandard operating procedures edu. Takanga takabatana nevemaprovinci, takabatana nevemadistrict, district schools inspector nemaprovincial directors education tichindotarisa zvikoro. Ende tanyanya kuda kuona zvikoro zveboarding nekuti ndokwanga kwakaputika utachiwana hwecovid gore rakadarika iro patakavhura zvikoro.
Zvii zvamaitarisa muzvikoro imomo mamaifamba?
Taindotarisa tichinyatsotarisa anonzi maguidelines ebazi rezveutano nemanonzi maprotocols ebazi reWorld Health Organization kuti ndizvo here vari kuita zviri pamurawo here izvozvo zvekuti kana zvikoro zvazovhurwa vana uye nevadzidzisi nevashandi vepazvikoro havazotapurirani utachiwana hwecovid-19 kuti havauye navo ipapo pachikoro. Kana kuri kuzonzi pamwe pane vazotapurirana utachiwana hwacho hwecovid-19 vanozoita sei, vakazvigadzirira sei, vane pavanokwanisa kumboisa munhu arwara here, vachimufonera vebazi rezveutano kuti avatore kuti vabatsirwe pautano hwavo. Saka ndozvatanga tichitarisa tichiita mainspections mumaschools imomo. Hatina kunyanya kugunununa nemagadziriro akaita zvikoro.
Kune mamwe masangano evarayiridzi ari kuti imi sebazi rezvedzidzo hamusi isa musoro pamwe navo pamune muchiita zvirongwa zvenyu muri kungoita zano ndega. Munoti
tinotaura nawo tichikurukura nawo tichida kuona kuti chii chatingaisa musoro pamwe chete kuitira kuti tidzivirire kuparara kweutachiwana hwecovid-19 muzvikoro zvedu. Vanenge vatori muzvikoro, vamwe maticha atine tichitoona muzvikoro zvatinotoshanyira maticha atori unionized, anenge atori one of the teachers unions, anenge ari kwachitotibatsirawo kuti apa daita daita dai. Saka consultations tinogara tichidziita pese patinenge tiri. Avanenge vachiita havana kuconsulta kudai vanenge vachida kuti isusu tiende kwavari ivo vacho ivavo. Asi maticha atinogara tichivaconsulta, maschool heads tovaconsulta tisati tangoisa mama strategies in place.
Avanga vari mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunare muHarare nestudio 7. Tobotarisa misoro yenhau yemasangano akasiyana-siyana. Bepanhau remaverick citizen rekusouth africa rine musoro wenhau unoti ndiyena achadzivirira ava vanorwira kodzero dzevanhu muzimbabwe. Sangano renhau rethe zimbabwen rinoti chirongwa chekuparatsanga mumaziso chakambomiswa nekuda kwechirwere checovid-19 izvo zvakasiya zviuru zvevanhu zvisisaoni. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvizvarwa zvechidiki zvesaharawi zvakakurira mumakamba evapoteri ari mugwenga realgeria ayo akakanganikwa kare kare nenyika dzekunze. Pari zvino zvave kuona pasina mukana wekuti dunhu razvo richasununguka kunze kwehondo itsva inonzi nevatungamiri vavo yakatotanga kare. Rimwe gwaro renhau rinoti hurumende yeamerica yakapedza mabhiriyoni emari yemitero yezvizvarwa zvayo mukuita zvirongwa zvekuvakurudza zvinhu zvisina basa kana zvisingadiwe nehurumende yenyika yakaparadzwa nehondo yeAfghanistan. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadini makadini ana mukoma Jonga pastudio 7 apa ana mukoma Blessing Zulu. Iri sei basa kuri sei kuAmerica uku? Isusu kuZimbabwe tiri right. Ini studio 7 ambasada kuchipingi.
Makasimba here vakomana kustudio 7 nebasa ramuri kutirovera kuti panhau tichinzwa nhau zvinhu zvakanaka sereke. Pane zvanotangotaura nyaya yevhaksini, hayo vhaksini yekuchina iyo ini handitomboitembiyo ende handisi tombokurudzira vanhu futi kuti vatomboitora. Kunongouyiswa vhaksini yongonzi yeyo vhaksini iyi vanhu ngechitobayiwai. That is not fair, that is not right. Hazvina kana kunaka izvozvo. Luku zvakaitwa kuno kuSouth Africa, vhaksini iyoyo payakauya, vhaksini iyoyo payakasvika kuno kuSouth Africa yakatoindwa, yakaiswa kumalaboratories ikatestiwa, ikaonekwa zvayo kuti yanga iri 20% effective. Why? Just because pakagadzirwa that vaccine havana kuzoconsider new variant yakanga yava kuSouth Africa. So it was not effective, it was not 90% effective as anticipated. So iyi yekuZimbabwe iyi yongouyiswa vaccine, hakuna malaboratory, hakuna vanhu vambonzi iteste, iyi yongotestwa kungopangobayirwa pavanhu. Haikwete, haikwete, zvazvina kunaka, hazvisi tomboita, hazvikodzeri izvozvo. Ende zvari kuita zvokumanikidzira kubaya vasungwa zvo, kutotyora kakodzero dzevanhu. Mufanira kutanga mataura nemunhu obvuma kuti ndoda kubayiwa, kwete mingozha mangofunga muno nzimba dzeimoti ngatibaya vasungwa. That is not fair. So pai pane vanhu vachitaura pai achiti hurumende yeZimbabwe inotyora kodzero dzevanhu, ndizvo izvozvi zvatiri kutaura izvi, kutyora kodzero dzevanhu. Mumanyira ndobaya vasungwa, mataura naveri vasungwa vacho, mawirira naveri kuti vandabaya vaccine. Must stop that, please. Government yeZimbabwe ngaisiya ndaisiya nyaya yekutyora kodzero dzevanhu. Ndatenda hangu kwezi mukoma munyaradzi tiri paJoseph.
Kagi uri kutamba nemadhaka pasina mvura. Zvauri kuti makansela ese ndichabvisa ndichazodini? Chauri kuda iwe kuda kutsvaga kuti uparadze musangano wemudc alliance nezano yako, nekuti chero wakati ndichabisa makansela esarikita zvouri chinchini tiri kuzviziva kuti uroda ungodini paradza musangano wemdc alliance ende zvakataurwa namunangagwa kuti yeye makansela esarikita basa musazovavhotera futi iyo vanotiudzira here munhu wekuti tizovhotera ivo vamunangagwa isati timboudzira no munhu watinonzi vhoterai uyu tinovhotera munhu watinoda nemwoyo yedu kwete zvokuita zvokuudzirwa kuti musazovavhotera ivo vari kumbonyaya kutyei pamdc alliance ngavatisiye isusu tichingoziva tirovhotera watinoda chero mukaadzinga ese dzingai hatina kana basa nazvese tichango mavhotera futi hamakadzingewa kana mupfungwa tichakuvhoterai ma hatimbomanikidzi vana vacheche zvese vanotoita kumanikidzo kuti ndivhoterei ndivhoterei ende hatina kuzombopusa futi zviya zvokuti munozoti tizvimakapu zveraisi tivhoterei isu tizodai tizodai haiwa kana hatitina kupusa hatina kumbozungaira kusvika pasteji iyoyo saka zvamuri kutoitai zvidhagi zvine zanupf yako iyoyo uri kutoshandisa utori chikorombo zvako dhagi takatokutarisa hapana haumbofi wakatibata pfungwa dzedu kuti yee chinyi chinyi uchitoda kutoti vari kuita zvouri iwo ndo ndotofanirwa kutanga kusungwa iwo neuri
makadi henyu vanasisimavhe vana mukoma jonga ana mukoma blessing vatepfenyuri vestudio vanotipa kudya kunonzwa kutsanzeve nevateereri vose nezvizvarwa zvezimbabwe tinotikurisei kumativi mana kwamuri kwose aiwa tinotenda ana mukoma jonga hazvingagoni kuti mufadze munhu wose tinozvitenda asi vamwe vanogunun'una vamwe vanofara vamwe vanodii ndozvinoita chinhu cheruzhinji munongozvigamuchirawo zvakadaro ndozvinenge zvitoripo asi tinokutendai nemashoko amunotipa munotipa chenjedzo dzidziso zviri kuitika munyika medu kuti zvimwe zvakavanzika asi munotipa zvichibuda pachena haiwa ini ndingati mubvunzo wandinodawo kuti ndibvunze nekuti nekamuka kutaura ingangoita chinhu chimwe chete chandoda kutaura iyi tiri kuona education yekumusha yafa varume nyika yedu education yekumusha vana vekumadhorobha ndovanotarisa kunzi pasireti yavo yakakwirira zviri nani vekumaruzevha vakuvara vana vasina chavari kungoita izvozvizvi tachitarisira kuti hurumende ichagara pasi nematicha votarisana nenyaya yemuhoro kuti vakwanise kuonekwa kuti vachaonekwawo zvakadii vacharangarirwa zvakadii zvinhu zvinorwadza kuti maticha haasi kutambiriswa mari vemudhorobha vari nani vanoitisa vana maextra lesson nyange izvozvi kune covid kudai vana vari kuindiswa kumaextra lesson vachibhadhariswa madhoradhora vachikwanisa kuwana zvekuita hino kumaruzevha isusu vabereki tinoriwana kupi dhora rekuvapa vana kuti vaende kumaextra lesson hatina ndochikumbiro changu hangu ndinoti moswerawo munyasha kwese kwamuri
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina divi ratakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
kwazwai 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 vateereri vestudio 7 ine ndini Mike Hove ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki chethe connection nhasi manheru na8pm muchirongwa tiri kurukura nevechidiki nezvechirongwa checovid-19 lockdown pamwe nekubayiwa kwenhomba yesinopharm yakapiwa zimbabwe nechina tiri kuendera mberi zvekare tichirangarira upenyu hwasoldier love muimbi wezim dancehall akashaya mavhiki maviri apfuura aine makore makumi matatu nerimwe 31 akapiwa ruremekedzo rwegamba muri ezimbabwe musakanga nokuteerera chirongwa ichi na8pm manheru ano
pambopera masvondo matanhatu kubva zvavakabuda muhofisi vaimbo vemutungamiri weamerica vadonald trump vakashoropodza utongi hwemutungamiri wenyika iyi mutsva vajoe biden vachiti vabiden varatidza kukundikana kwavo mumwedzi wekutanga vapinda muhofisi zvisati zvamboonekwa munhoroondo yeamerica vatrump vakataura mashoko aya vari kumusangano weconservative political action conference kana kuti CPAC wakapera nesvondo kuOrlando mudunhu reFlorida. VaTrump vakaudzawo musangano uyu kuti vanogona kufunga kukwikwidza zvakare mashoko akaonekwa nevakawanda sekunge vari kuruma nzeve kuti vanogona kudzoka zvakare pasarudzo dzichaitwa muna 2024. Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, tabata vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari mutungamiri webato repatriotic Zimbabwe Party vachausi muchineripi mutama takava bvunza kuti vanoti kudii nemashoko ava Trump.
Ndingangoti samunhu adzirwa ne impeachment process yakavakuta iyo vakapotswa nayo. Munhu akuwana simba rekuchibuda iko zvino achikurukura maererano nezvematongerwo enyika, maererano nezviri pamberi munyaya dzematongerwo enyika muupenyu hwake.
Tiri kuona kuti vaTrump vataurawo zvekuti vanogona kudzoka kunyange vasina kudoma hawo gore, asi vati vanogona zvakare kudzoka kechitatu vachikunda vavanenge vachikwikwidzana navo. Tingati here vari kuzivisa nyika kuti havasati vapera vanogona kudzoka zvakare muna 2024?
Tichiona pasarudzo dzakapfuura idzi dzavakakundwa Biden, vakave nekukakavara zvikuru nemabatirwo akaitwa bvunzo. Asi vakawanikwa vachinzi vakakundwa zvakare kuzoitwa muprocess yeimpeachment iyo yakawanikwa vachiwanikwa vasina mhosva. Saka naizvozvo nemutemo weAmerica vanobvumidzwa zvekare kuti vawanikwe vachikwikwidza pasarudzo ichatevera. Zviri mugwara remutemo reAmerica. Saka vakawanda vanotaura kuti vaDonald Trump vaitarisira kuzowanikwa vachikwikwidza zvekare. Saka mukana wakatowana iwoyo ndinofunga kuti vari kufara zvikuru kuti havana kuwanikwa vachibatwa nemhosva. Saka vachaita sei? Vachatowanikwa vachikwikwidza. Ichocho hachisi chinhu chekuti ndingapikise, nekuti ndinoona kuti vaDonald Trump vari kupemberera zvikuru.
Takanzwa uyu vaTrump kumusangano ikoko vachishoropodza utongo hwavaJoe Biden. Munowirirana nemaonero avo here ekuti vaBiden ndemumwe wevatungamiri vatadza basa munhoroondo yese yeAmerica?
Ndinoona zvichinetsa kuti tibatati vaJoe Biden havakwanisa kutungamirira nyika, nekuti achiri mangwanani chaiwo. Handifunge kuti vati vatombosvitsa kana 100 days iyaya inowanzoshandiswa semeasurement yekuti munhu ari mugwara chairo here kana kuti anenge atorasika. Saka ndinoona kuti haiwa maonero avo vaDonald Trump vari kutipotsei, because vaJoe Biden ndinoona panyaya dzeCovid vari kumhanya-mhanya zvikuru. Panyaya yeekonomi ndinoona kuti ikonomi yeAmerica yakabata. Then tikatarisa zveze kunze kwenyika hakuna makakava anga aripo panguva yavaTrump. Saka ndingati pari zvino vaJoe Biden hapana chavato vatadza.
Kore mangwana rebato reRepublican Party munoona rakamira sei? Tichiona kuti mune vamwewo vanenge vasiri kugutsikana nekuti vaTrump vanga vachiwana mbiri yavari kuwana iyo mubato iyi.
Remangwana racho richati netsei, nekuti tikada kuona utungamiriri hwacho wave nehumbimbindoga. Musuno takaona vaTed Cruz avo vaiwanikwa vachimira navaTrump vachinzi vamhanya vakaenda kuCancun vachisiya hama dzavo dzekuTexas dzichitambura panga pauya chando chinotyisa. Saka hazvina kumira mushe panyaya yeutungamiriri, zvinotoda kuti zvigadziriswe muRepublican Party. Asi sesangano zvaro rematongerwo enyika rakasimba zvaro, nekuti mirawo yayo yezveupfumi hwenyika mirawo yakasimba chaiyo, yekuti kana nesuwo yePatriotic Zimbabweans Party tinoikurudzira.
Ava vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari mutungamiri webato rinopikisa rePatriotic Zimbabwe Party vachausi muchineripi mutama vari parunhare muMaryland muno muAmerica neStudio 7. Tiri kupai kambo katsva kamukoma Nyani Bote kanonzi Musha Waita Sei. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Mumwe wevatevedzeri vemutungamiri wenyika vaKembo Mahadi vanosiya basa zvichitevera kuburiswa kwenyaya dzeupombwe dzavanonzi vaiita nemadzimai akasiyana-siyana. Bazi rezveutano rinoti vanhu vashanu vakafa nechirwere cheCovid-19 nemuvhuro, uye vamwe 26 kana kuti 26 vakawanikwa vaine chirwere ichi. Bazi rezvedzidzo yepasi rotambira nemufaro kurudziro yemutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa yekuti zvikoro zvigadzirire kuvhurwa pachiteverwa mitemo yeWHO. Asi rimwe sangano revarayiridzi rePTUZ rinoti zvikoro hazvina kugadzirira zvakakwana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka vateereri.